meyawe gutare mutare va blessing tandi vati motikari dzavo itsva idzi dzichabatsira kuti vakwanise kuita mabasa sezvinotarisirwa nevagari avo vanogara vachinyuta nekusatakurwa kwemarara. Vatandi vati kuvapo kwemotokari idzi kushapa kuti apo marara atakurwe kaviri kana katatu munzvimbo dzinogara veruzhinji svondo rega rega. Vatandi vaudza Studio 7 kuti kanzuro yange yorasikirwa nemari yakawanda kwazvo mukuhaya motokari kuvanhu dzekutakurisa marara, uye dzimwe dzacho dzainge dzisina kukodzera kuita mabasa aya.
Apa tinotarisira isusu kuti sesi tatenga matrucks aya avepo, takutarisira kuti kudhambwa kwauchitawa marara kuyakura kune mhaka yekuti vanhu vanga vasikukolekta nenguva. Takutarisira izvizvi kukolekta nenguva nekuti hatitotarisira kuti isusu patatikolekta almost 60% nemahired trucks. But pari zvino nenhau yekuti taano another fleet iripo iyi nefleet yanga iripo yekare zvinowedzera efficiency yedu. Saka tiri kuchikurudzira vanhu kuti varegere kuramba vachinorasa pese pese, but vachitarisane zvino nenhau yekuti vachengete marara avo vachiisa mutraki parinenge richiuya panguva yega yega.
Gurukota runa nezvedunhu remanikaland amai Ellen Gwaradzimba vatiwo vanotarisira kushanda pamwe chete nemakanzura naivo pasina zvemapato ezvematongerwo enyika kuitira budiriro yedhorobha remutare.
Pano Pacific Council taimbonzwa kunomaranwa maranwa madisagreement for only noise but quiet and peaceful focus is on development and nothing but development and service delivery to the people of Montana. Thank you, Comrade Maligua. Thank you, Ms. Walsh, the mayor. Thank you, Councillor. Thank you, management, for your job well done.
Mumwe vagari vemamutare vagabriel chizive vanoti kuvapo kwemota dzemarara kuchaderedzawo mikana yekuvapo kwezvirwere
nekuti vanhu vangu vasingambozvitoro sechisamiso kare vatatanga kugara muno but izvona kuda kuti nzee dzadzikira taakuita kunge ya news item asi news item for now nekuti macities mazhinji haana saka toda kutozvitenda izvi nekuti zvichaimprova collection rapid collection yedu zvichaimprova kana utano hwevanhu ende tiri kuona confidence yewagari wemuno it is increasing. Saka tichiona neungano yekupemberera chinhu chakadai this is what we want in Zimbabwe dai macitizensi akakopera tinova ine fyuchu yakanaka iwana vedu. Thank you so much.
Imwe nhengo yerimwe remasangano evagari remutare Residents and Duty Payers Association vaSolomon Chisoni vakurudzira vashandi kuti vabate zvakanaka midziyo mitsva iyi.
Mazvita zvaitwa nekanzo chinhu chakanaka semugari wemamutare. Tinotarisira kuti service delivery yedu kuitwa kwemabasa kuchaenderera mberi. Zvakare tinotarisirawo kuti midziyo iyi kanzo inofanira kuisa mirau yakasimba yekuti zvinhu zvigoshandiswa zvakanaka kuitira kuti guta redu tigoramba tichizvishandisa kwenguva yakareba. But in a nutshell, zvinhu zvakanaka zviri zvaratidza kuti tiri kuenda somewhere, we are heading somewhere with this new administration inotungamirirwa naNew Town Club.
Guta remutare rinoda mota dzemarara dzinosvika 10 kuitira kuti rinyatsoshanda nemazvo, asi pari zvino pane motokari shanu dzinonyatsoshanda zvakanaka kusanganisira nhatu itsva idzi. Vagari vemuguta vane chikwereti kukanzuru chinosvika $53 million emadhora yemari yemitero. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Loida Moyo.